Mr. Andesh, Chanuata Aura, Desha Gutihe, it's getting very close to home. Because this is the North Carolina, like South Carolina is just across the border. Shanigatora and Deshabuti, as long as people are able to travel, like if I'm back to South Africa, Kuyakuno, America, Kanavenda, Europe, near Gutuano, Rano Famba, Zakanyanya, it means that Kanabangotamono, South Africa, and a variant, Ano Kwasoko end up in America very easily in, you know, 18 hours. So it seems like variant ya South Africa yava muno mu America and chandirikunzwa ndechekuti vakabatwa vane variant vanhu vasina kutombofamba, saka it means vakaiwana from other people. So we don't know the extent of the variant kuti yaparalela zvakadii muno mu America. It may not be much, but it's already here.
Takanzwa Dr. Fauci mazuva mashomani anapfuura vachiratidza kuti mhando yekuSouth Africa iyi vanoizeza. Chii chinoita kuti mhando iyi ityise kudai, Dr. Ranga?
Chiri kuitika, Mr. Wande, ndechekuti maviruses aiyo COVID-19 iri kuita yatinoti mamutations, yekuti inenge ichiita evolution kana kuchinja fomu yayo kuti ikwanise kuva more resistant. Saka chiri kuitika ndechekuti mavariants mamwe seku United Kingdom neku Brazil, it seems like ari amenable kana kuti akada kungofanana neyekutanga. Saka mavaccine aripo, they are just effective. YekuSouth Africa vaccine ya Moderna yainzi iri effective, however it's not the same effectiveness. So as we at large South Africa, variant of South Africa, it seems like we may need another booster vaccine to be able to address it. And in terms of the difference, not the original one, they spread faster. My variants are UK, Brazil, South Africa, they seem to be spreading faster. But generally information suggests it may not be causing more severe disease, although that's still being studied.
Mutsauko wamunoona pakati pehurumende yava Trump nehurumende yava Biden ndoupi?
Chandiri kuona, Mr. Wande, chiri very major, chiri very critical. Ndechekuti vaBiden vanenge vari kutarisa dambudziko reCOVID-19 very seriously, and vari kuitarisa sechirwere chinoaffecta the whole world. Saka approach yavaBiden ndeyekuti whatever we can do as the world, of course America leading, tikondene kana kuti tikwanise kudzivirira chirwere ichi. Saka zviri kuitika izvozvi zvinhu zvekuti matravel bans ayaya, they are being done in a surgical way, not on a political basis. So right now we know kuti kune matravel restrictions against Britain, against South Africa, where the variants are akawanda, against Brazil. Saka vaBiden vanenge vari more systematic and vari kutevedzera mascientists recommendations. I think a few days ago akanzi vaFauci vari kuti vava ne degree of relief kuti now he can give my recommendations, vasiri kutya kuti ma political leaders anokwanisa kuvaita vet the information yavari kushare. So those misunderstandings are shattered. More information in the Biden administration, not just for America, but for the whole world, to say how do we contain this together. So that the South African variant, South Africa, but now it's already in America, and it's very likely it's in other parts of the world, including the United Kingdom, Zimbabwe, and so forth. So as an issue, we address the world over.